Sarane mibunzo isina minduro Barabas makorokoto Wakunda Jesu muzarudzo Muchazviramba here Mariano gomborere Wakamova Jesu wakavigwa mazuva matatu Barabas hariko Mariano gomborera
Ana gomborera Ana gomborera Ana gomborera Ana Gomborera, Ana Gomborera, Ana Gomborera.
Usabe magati kumuno irombe, achiri mupenyu, muno musiva ere mwari, Ana Gomborera. Unoshamisika, unososhamisika, mangwana munoshamisika, mariwa mukomborera. Kunyangwa asina, mhuri asina, basa asina utano, unoshamisika, mariwa mukomborera.
Ana Gomborera, Ana Gomborera, Ana Gomborera, Maria Ana Gomborera. Ana Gomborera.
Maria vakangani zvawakaita nerudo Kuna vose vakaravira Kunaka kwemoyo wako Hapana akatenda Mariwa kukomborere Hakunzwe zvake mariwe kudenga Anoona magumo emunhu achiri mavambo
Ana Gomborera Ana Gomborera Ana Gomborera Ana Gomborera, Ana Gomborera, Ana Gomborera, Maria Ana Gomborera.
Mirikuya, maizongoro Izo zvidai makavata pasina makuva Mari ndobva akukunyutsa Ndobva aropafadza Ndobva akomborera Mari anokomborera Zvave kwamuri kunzwisisa kana kuvhiringika Asi chandinotendawo Mari vanokomborera
Anokomborera Ana Gomborera, Maria Ana Gomborera. Ana Gomborera, Ana Gomborera, Maria Ana Gomborera.
Josepha wakatengeswa wani nehama dzake dzeropa Vachimuvengera hope sevasinga kotsirewo Baba vakauraya mombe Kadyiwa parufu rwembudzi Nokuda kwegodo rehama Mwari vanokomborera
Anokomborera Anokomborera Mwari anokomborera 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 Maria no comparera Ano komborera, ano komborera.